Yeranazami Bhagava Tribodhi Jayayayaro Yeranazami Bhagava. Nazami Bhagava Tribodhi Jayayayaro Yeranazami Bhagava. Nazami Bhagava Bhagavari Swami Bhagavari Nathami Bhagavari Yara Nathami Bhagavari Vipodhi Chero Yara Nathami Bhagavari
Yeah, right now, Tommy, my God.